Mumaka gariswa patsa kumangura muri nyore mashonale ndi west va botwe ukachere vanzi maria vanopiwa ne grain marketing board kana kuti GMB kana vachinge vatengesa chibage chavo ikoko ishoma zvekuti vari kutadza kudzokera mumunda nokudaro vave kutsvaka imwe mari kuburikidza nekukanya zvitinha sezvo mumunda mavo muine zvuru zvakawanda
zvinochaya zvitinha zvokutengesa ndemabasa atinonyatsokunda kuita kuno
mumwe ave kurorama nebasa risinei nekurima ndiva Jacob Mamvura vekushamva mudunhu remashonal and central vamamvura vanoti vakatenga muchovha unotakura vanhu kubva kushamva kuenda kubhindura izvo vanoti zviri kuvapa mari inoita madhora ekuamerica makumi matatu kana kuti US $30 pazuva mushure mekunge vabvisa mafuta ekufambisa mari yavanoti inokunda yavaiwana mukurima mumwe mugari wekumhondoro mudunhu remasvananzi west vakunda izimindo vanoti kutadza kuwana mari yechikwereti kumabhanga yekuti vakwanise kurimisa ndizvo zvakaita kuti vadzokere kubasa rekusona hembe pataundiship pamamina nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda negimri vagilbert muponda vanoti pane dambudziko guru kana vanhu votadza kushandisa ivhu ravakapiwa kuti varimire nyika vachiita mabasa asinei nekurima
nyaya yerural non-agricultural economy panenge pane problem iri serious nekuti vanhu vari kumamisha nevakaitoitwa vangoratiwa resettlement vaakuita zvekurarama zvisinei nevhu zvisinei neagriculture
vamaponda vanoti dambudziko guru nderekuti mari inobhadharwa zvirimwa ishoma zvekuti varimi vanotoda kutsvaka imwe mari kuti vakwanise kudzokera mumunda vanoti rimwe dambudziko nderekuti nguva yekurima mwedzi mishoma kana murimi asina mvura yemadiridziro nekudaro mimwe mwedzi vanozoipedza vave kuita mamwe mabasa akaita sekukanya zvitinha kana kutyaira michovha
vanhu vanenge vachimirira mvura iyi yekunaya saka mvura iyi inonaya pamwedzi yatingati mitatu kana kuti mina pamwe pese apo kunenge kusina mvura zvee zvakureva kuti munhu tingati hafu wechidimbu chegore munhu anenge asina zvimwe zvekuita pamunda wake iwayo saka zvinoda kugadziriswa magadzisiro acho panoda kuiswa madiridziro atinoti irrigation muchirungu kuti vanhu vakwanise kunge vachirima kutenderera gore rese munhu achirima akabvisa mbesa iye oisa imwe
gurukota rezvemaindastry amai Stembiso Nyoni vanoti hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruva vararame vachiita mabasa asinei nekurima nekuti zvavanenge vachiita zvinoita kuti upenyu hwevanhu ufambire mberi amai Nyoni vanoti kuita mabasa anopa mari kwevanhu vari kumaruva kana kumapurazi zvinoitwa munyika dzose uye vanhu havararame nekurima chete asi nezvimwe
There is also rural industrialization that is growing in which industry is thriving in the rural areas.
Pane kuvakwa kwemaindastri kumaruva kuri kuitika nechiyero chepamusoro.
Izvi zvinotsigirwa namuzvinafundo Remigio Tombeka vanodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro kana kuti development studies pachikoro chikuru cheNational University of Science and Technology kana kuti NAS ava vanoti zvisinei nezvikonzero pose panogara vanhu pane zvavanoda kuitirwa nevamwe kana kuti maservices
rural non-farm economy yakakosha zvikuru kuupfumi hwekumaruva nekuda kwekuti mari yainobva inomirira chikamu chikuru muupenyu hwevanogara kumaruva unogona kuona vamwe vachienda kunochera zvicherwa vamwe vachiita zvekutengesa tengesa uyezve vamwe vachiita zvekuruka rupasa vachitengesa zviitiko izvi zvinopa mikana yemabasa
mabasa asinei nekurima kumaruva anonzi akanakira kusimudzira upfumi hwenharaunda kuderedza urombo kuwanisa vanhu mabasa pamwe nekuderedza uwandu hwevanhu vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa kana kuti rural urban migration mumatunhu akawanda vakawanda zvikuru vechidiki vai kurarama nekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe kana mangoda izvo zvisinei nekurima gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe kuchaita kuti mabasa emaoko awedzere sezvo vanhu vanenge vachitsvaka cheuviri ndakamirira studio 7 muchinyoi ndini Nunurai Jena.